Amai Makarau avo vange vakatsamwa zvikuru vaudza vamiriri vemapato aya kuti semaonero avo misangano yavanoita nemapato aya haisi kushanda nekudaro vachagara pasi sezek voona kuti voita sei vati mapato aya anovashoropodza nekutaura zvisina kunaka pamusoro pavo mumapepanhau nyaya dzinofanira kutaurwa mumusangano wakaita sewange uchifanira kuitwa nhasi amai Makarau vapawo mapato muenzaniso hwenyaya dzakabuda mumapepanhau ethe Daily News pamwe neNewsday uye vati havasi kuzobvuma kuramba vachibatwa neseri kworuoko nemapato aya vatiwo musangano wanhasi wange usinei nekuda kuratidzira kuri kuda kuitwa mangwana nemamwe mapato ange auya kumusangano uyu amai Makarau vabva vaudza dzimwe nhengo dzezek nevashandi vekomisheni iyi kuti vabude miimba mange muchifanira kuitirwa musangano uyu ndokuenda kuhofisi kwavo vachisiya vamiriri vemapato aya vari vega.
This platform is not working according to ZEC and accordingly
semaonero edu musangano yaisi kushanda nekudaro nhasi hapana musangano. Munofunga kuti takudeedzai kuti tizokutyityidzirai kuti musaratidzire, asi tinoda kuti tikuudzei kuti takudanai kuti tizotaurirana, asi hamudi kutaura nesu mune zvakanaka. Saka musangano hausi kuzoitwa nhasi, saka vese vezeki ngatibudei panze.
Asi izvi hazvina kufadza vamiriri vemapato ange auya kumusangano. Vamwe vamiriri vemapato aya vaudza Studio 7 kuti zvaitwa naamai Makarau kuvashora zvakanyanya uye vanofanira kuziva kuti vanobhadharwa nemari yemitero inobhadharwa neveruzhinji rweZimbabwe. Asi mushure mechinguvana mapato aya azobvumirana kutuma nhume dzavo kunoita musangano naamai Makarau muhofisi mavo. Vachitaura apo vapedza musangano naamai Makarau, munyori mukuru weMDCT zvakare vari mutauri wekomiti yemapato ezvematongerwo enyika panhaurirano nezek vaDouglas Monzora vati vaudza amai Makarau kuti vakapedzisira vaenda kumapepanhau nekuti zek yange isina kupindura tsamba yavo pamusoro pekutengwa kwemichina yebiometric voter registration.
Taonesa ZEC kuti zvakazobuda mumanyuzipepa tanga tainyorera tsamba, mai Makarau ndakavanyorera tsamba ini pachamba, so ndavaratidza tsamba iyoyo kuti ndakakunyorera iwani. Chechipiri ndechokuti ZEC yati isu tisaratidzira mangwana, isu hatingarambidzwi kuratidzira neZEC nokuti ZEC iri kuita rimwe chete rimwero nezanupf, saka tiri kuratidzira mangwana. Chechitatu ndechokuti ZEC iyo iri kuti hatifaniri kuenda kumapepa nhau. Vanhu vedu tinovazivisa sei kana tisingaendi kumapepa nhau? Tinovazivisa sei kana tisingaendi kumaredhio? Saka tatikwete ipapo. Mutemo weZimbabwe unotibvumidza kuenda kumanewspapers, unotibvumidza kuenda kumaredhio, hatingarambidzwi namai Makarau neZEC.
Asi vamonzora vati vazobvumirana mai Makarau kuti vanofanira kuramba vachiita misangano nemapato aya. Asi vamonzora vati vazobvumirana mai Makarau kuti vanofanira kuramba vachiita misangano nemapato aya, asi panofanira kurongwa waro wekuti misangano iyi ichafamba sei. Asi dzimwe nhengo dzemapato aya dzakaita savakuda kwashe basikiti vePeople First vati mapato aya anofanira kuchisiyana neZEC otsvaga imwe nzira yekuti sarudzo dzingafambiswa sei munyika.
We are declaring a stalemate and an electoral crisis. That is what we have agreed as political parties. Ndo zvatazobvuma kuti mangwana tese nyangwe vari munera nevasiri tavakuinda pademonstration iyo. Tichibva ipapo maleaders emapolitical parties vari kukodhi nekunera vachasangana chimbi chimbi. Chinhu chatisingadi kuona iZEC currently ichitungamirwa naMakarau iyoyo ngaitika zvokuramba tichiteerera mastori nenyambo dzetiau.
Vakizito kuchekwa avo vanoshanda kubazi rekomisari yetrezano pf vati bato ravo haritsigiri zvaitwa nemasangano ari munational electoral reform agenda pamwe necoalition for democracy uye vati semaonero avo danho ratorwa naamai Makarau rakanaka.
Steering committee yasangana mukati humanity naRita Makarau and vakanzi problem yenyu ndei iyo, vakati ivo problem yedu ndeyekuti BVR haisi kufamba zvakanaka, iri kutorwa negovernment. But Makarao akati aiwa government is not taking off. I clarify that it's only providing funds, finance. Yanga ichimbobva ku UNDP, government has taken over to finance, but I iskutora management of the process. These guys were at Tanzwisisa and we apologize. They then negotiated kuti this engagement between ZEC and political parties should continue.
Zvichakadai venera vanoti pamvumo yavapiwa yekuratidzira vanzi panofanira kuungana vanhu vasingadarike zviuru zviviri nemakumi mashanu uye havasi kubvumidzwa kufamba mumigwagwa. Mapurisa anoti vanhu ava vanofanira kuungana panhandare iri kuseri kweHarare International Conference Center uye vanhu gumi chete ndivo vachabvumidzwa kunosiya gwaro renyunyuto kuna amai Makarau. Mapato ari munera anoti haasi kufara kuti hurumende yava kuda kutora urongwa hwekutenga mishina yeBVR kubva kuUnited Nations Development Program sezvo achifungira kuti izvi zvinoita kuti hurumende ipindire mumafambisirwo esarudzo dza2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.